Chitsauko 4. Zvisikwa zvipenyu zvine zviso zvina zvinomirirei. Ezekiel 1 verse 15. Zvatichadzidza. Zvisikwa zvipenyu uye zvatinodzidza patinozviongorora. Ndima 1 ne 2 mubvunzo. Neidzimwe nguva Jehovha aishandisa zvinhu zvinooneka pakudzidzisa vashumiri vake vepanyika chokwadi. Fungidzira vabereki nevana vavo vadiki vakagara pamwe chete vachidzidza Bhaibheri. Baba vacho vanoratidza vana vavo mifananidzo iri nyore kunzwisisa yavakadhirowa, kuti vavabatsire kunzwisisa chimwe chokwadi chemumagwaro. Kunyemwerera kuri kuita vana nemapinduriro avari kuita zvavanenge vabvunzwa, zvinoratidza kuti vari kubata zvavari kudzidziswa. Kushandisa kwavari kuita mifananidzo kuri kubatsira vana kuti vanzwisise zvakawanda nezvaJehovha, zvavaisazombofa vakanzwisisa tichitarisa zera ravo. Izvi ndizvo zvakaitwawo naJehovha. Akashandisa zvinhu zvinooneka kuti abatsire vana vake vepanyika kunzwisisa zvinhu zviriko, asi zvavasingakwanisi kuona uye zvavaisazokwanisa kunzwisisa. Semuenzaniso, kuti adzidzise chokwadi chakadzama nezvake, Jehovha akaita kuti Ezekieri aone chiratidzo chainge chiine mifananidzo inoshamisa. Muchitsauko chakapfuura chebhuku rino, takakurukura mumwe mufananidzo wacho. Iye zvino, ngatikurukurei chimwe chinhu chiri pachiratidzo chaEzekieri chinoshamisa, toona kuti kuchinzwisisa kunotibatsira sei kuswedera pedyo naJehovha. Ndakaona zvaiita sezvisikwa zvipenyu zvina. Ndima 3, mubvunzo A. Maererano nezviri pana Ezekieri 1 verse 4 ne 5. Ezekieri akaonei? Mubvunzo B. Chii chawacherechedza pamanyorero aiita Ezekieri zvinhu zvaakaratidzwa? Ezekieri 1 verse 4 ne 5 inoti: Pandaiva ndakatarisa, ndakaona dutu rine simba richibva kuchamhembe, uye paiva negore guru nemoto waivaima. Izvo zvaiva zvakakomberedzwa nechiedza chinopenya. Uye pakati pemoto wacho paiva nechimwe chinhu chaiita segoridhe rakasanganiswa nesirivha. Mumoto wacho maiva nezvaiita sezvisikwa zvipenyu zvina, uye chimwe nechimwe chakanga chakaita semunhu. Ezekieri anorondedzera zvaakaona zvaiita sezvisikwa zvipenyu zvina. Zvakaita sengirozi, asi dzimwe nhengo dzemuviri dzichiita sedzemunhu uye dzemhuka. Cherechedza kuti Ezekieri akanyatsorondedzera nemazvo maonero aakaita achiti zvaiita sezvisikwa zvipenyu. Paunoverenga chiratidzo chacho chese chiri muchitsauko 1 chebhuku raEzekieri, uchaona kuti muprofita wacho ashandisazve mashoko akadai seekuti: yaiita kunge, kwaiita se, uye akaita se. Ezekieri 1 verse 13, 24 ne 26. Zviri pachena kuti Ezekieri akaziva kuti zvaaiona yainguva mifananidzo yezvinhu chaizvo zvisingaoneki zviri kudenga. Ndima 4, mubvunzo A. Ezekieri akanzwa sei nezvaakaona muchiratidzo ichi? Mubvunzo B. Ezekieri anofanira kunge aizivei nezvemakerubhi? Ezekieri anofanira kunge akashamiswa chaizvo nezvaaiona uye zvaainzwa muchiratidzo ichi? Zvisikwa zvipenyu zvina zvaakaona zvakanga zvakaita semazimbe emoto ari kubvira. Zvaimhanya semheni dziri kupenya. Kutinhira kwemapapiro azvo kwaiita sekutinhira kwemvura zhinji iri kuyerera. Uye pazvaifamba, zvaiita ruzha serwouto. Ezekieri 1 verse 13, 14, 24 kusvika ku28. Mune chimwe chiratidzo chaakazoona, Ezekieri akataura kuti zvisikwa zvipenyu zvina izvi zvaiva makerubhi, kana kuti ngirozi dzine simba. Semunhu akakurira mumhuri yevapristi, Ezekieri anofanira kunge aiziva kuti makerubhi anoshanda ari pedyo naMwari uye anomumiririra. Chimwe nechimwe chaiva nezviso zvina. Ndima 5, mubvunzo A. Makerubhi nezviso zvavo zvina anoratidza sei ukuru hwesimba raJehovha nekubwinya kwake? Mubvunzo B. Nei chikamu ichi chechiratidzo chichiita kuti tiyeuke zvinorehwa nezita raMwari? Ezekieri 1 verse 6 inoti: Chimwe nechimwe chaiva nezviso zvina nemapapiro mana. Verse 10 inoti: Izvi ndizvo zvakanga zvakaita zviso zvazvo. Zvese zviri zvina zvaiva nechiso chemunhu nechiso cheshumba kurudyi, nechiso chemukono wemombe kuruboshwe, uye chimwe nechimwe chazvo zviri zvina chaiva nechiso chegondo. Ezekieri akacherechedzawo kuti kerubhi rimwe nerimwe raiva nezviso zvina: chemunhu, cheshumba, chemukono wemombe, uye chegondo. Kuona zviso izvi zvina kunofanira kunge kwakamuita kuti asara asina kana mubvunzo nezveukuru usingaenzaniswi wesimba raJehovha uye kubwinya kwake. Nei tichidaro? Nekuti chimwe nechimwe chezviso izvi chaiva chechisikwa chinokudzwa uye chine simba. Shumba imhuka inokudzwa pakati pemhuka dzesango. Mukono wemombe imhuka ine simba rinoshamisa. Gondo ishiri ine simba. Uye munhu ndicho chisikwa chinokudzwa kupfuura zvimwe zvese zvakasikwa naMwari panyika. Chaakapa simba pamusoro pezvimwe zvese. Zvisinei, muchiratidzo ichi. Zvisikwa zvine simba, izvo zvinomiririrwa nezviso zvina zviri pakerubhi rimwe nerimwe. Zviri nechepazasi pechigaro cheumambo chaJehovha, changamire mukuru wezvinhu zvese. Iyi inzira yakanyatsokodzera yekuratidza kuti Jehovha anogona kushandisa zvisikwa zvake kuti azadzise chinangwa chake. Mashoko emuzasi anoti, kutsanangura kwakaita Ezekieri zvisikwa izvi, kunotiyeuchidza nezvezita raMwari, Jehovha, iro ratinonzwisisa kuti rinoreva kuti anoita kuti zviitike. Sezvinoratidzwa nezvimwe zvinorehwa nezita raMwari, Jehovha anogona kuva chero zvinenge zvichidiwa kuti azadzise chinangwa chake. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Zvinonyatsoenderana nezvakataurwa nemunyori wepisarema nezvaJehovha paakati. Ukuru hwake huri kumusoro kwenyika nedenga. Pisarema 148, verse 13. Ndima 6, mubvunzo. Chii chingave chakabatsira Ezekieri kunzwisisa zvimwe zvinomiririrwa nezviso zvina zvemakerubhi? Pashure pekunge Ezekieri ambofunga nezvezvaakaona, anogona kunga akayeuka kuti vashumiri vaMwari vakararama asati aberekwa, vaimbofananidza vanhu nemhuka. Semuenzaniso, Jakobho akafananidza mwanakomana wake Judha neshumba, uye mwanakomana wake Benjamini nemhumi. Nei akadaro? Nekuti pane maitiro eshumba nemhumi aizonyanya kuonekwa pavarume ava. Saka achifunga nezvemienzaniso iyi iri mumabhuku akafemerwa akanyorwa naMozisi, Ezekieri anofanira kunga akafunga kuti pane zvatinodzidza pana Jehovha nemhuri yake yekudenga zvinomiririrwa nezviso zvemakerubhi acho. Zvinomirirei? Zvatinodzidza pana Jehovha nemhuri yake yekudenga. Ndima 7 ne 8 mubvunzo. Zvinhu zvipi zvinowanzomiririrwa nezviso zvina zvemakerubhi? Vanyori veBhaibheri vakararama nguva yaEzekieri isati yasvika vaizivei nezveshumba, gondo uye mukono wemombe. Ona mashoko aya emuBhaibheri. Murume akashinga nemoyo wakaita seweshumba. 2 Samueri 17, verse 10. Gondo rinobhururuka richienda kumusoro, uye maziso aro anoona zviri kure kure. Jobho 39, verse 27 ne 29. Simba remikono yemombe rinoita kuti gori wande. Zvirevo 14, verse 4. Kubva pamavhesi akaita seaya, chiso cheshumba chinomirira kutonga zvakarurama, uko kunoda ushingi seweshumba. Chiso chegondo chinomiririra uchenjeri hwekuona zvinhu zvichiri kure. Chiso chemukono wemombe chinomirira simba guru, sekutaurwa kwazvinowanzoitwa mumabhuku edu. Ko chiso chemunhu chinomirirei? Ezekieri 10, verse 14. Zvachinomiririra zvinofanira kunge zviri zvinhu zvinongokwanisa kuitwa nevanhu chete, avo vakasikwa nemufananidzo waMwari, kwete nemhuka. Panyika, vanhu chete ndivo vanokwanisa kuteerera zvinosimbiswa nemirayiro yaMwari yekuti, ida Jehovha Mwari wako nemoyo wako wese, uye ida muvakidzani wako sezvaunozviita. Deuteronomy 6, verse 5, Levitico 19, verse 18. Patinoteerera mirayiro iyi nekuratidza rudo tichifungawo zvakanakira vamwe, tinenge tichitevedzera rudo rwaJehovha. Sezvakanyorwa nemuapostora Johani, tine rudo nekuti Mwari ndiye akatanga kutida. 1 John 4, verse 8 ne 19. Saka chiso chemunhu chinomirira rudo. Ndima 9, mubvunzo. Ndiani ane hunhu unofananidzwa nezviso zvemakerubhi? Ndiani ane hunhu uri kufananidzwa nezviso izvi zvina? Sezvo zviso zvacho zviri zvemakerubhi, uye makerubhi acho achimiririra mhuri yaJehovha yekudenga yezvisikwa zvemweya zvakatendeka, vese vari mumhuri iyi vane hunhu uhu. Uyewo, sezvo upenyu hwemakerubhi aya uchibva kuna Jehovha, ndiye akaita kuti ave nehunhu uhu. Saka zviso zviri pamakerubhi aya zvinoratidza unhu waJehovha pachake kana kuti zvaari. Ndedzipi dzimwe nzira dzinoratidzwa nadzo unhu uhu naJehovha? Ndima 10 ne11 mubvunzo. Ndedzipi dzimwe nzira dzatiri kubatsirwa nadzo nekutonga zvakarurama kunoita Jehovha, rudo rwake, uchenjeri nesimba? Kutonga zvakarurama. Sezvo ari Mwari anoda kutonga zvakarurama, Jehovha haana waanosarura. Deuteronomy 10 verse 17. Saka tese zvedu tine mukana wokuva vashumiri vake uye wekuwana makomborero asingaperi, pasinei nekuti tiri vanani kana kuti tinobva kupi. Uchenjeri. Sezvo ari Mwari ane mwoyo wakachenjera, Jehovha akatipa bhuku rakazara uchenjeri hunobatsira. Jobo 9 verse 4. Kushandisa mazano euchenjeri ari muBhaibheri kunotibatsira kuziva zvekuita kana tiri mumatambudziko uye kurarama upenyu hune chinangwa. Simba. Samwari ane simba guru, Jehovha anoshandisa mweya mutsvene wake kuti atipe simba rakawedzerwa pane ratagara tiinaro. Izvi zvinotisimbisa kuti tikwanise kutsungirira miedzo yakaoma uye inorwadza yatingasangana nayo. Naomi 1 verse 3. 2 Vakorinde 4 verse 7. Rudo. Sezvo ari Mwari azere nerudo rusingachinji, Jehovha hambosii vanhu vake vakatendeka. Psalm 103 verse 8. Saka kunyange zvazvo tingashaya mufaro nemhaka yekuti kurwara kana kukwegura kuri kutitadzisa kuita zvataimboita pakushumira Jehovha, tinonyaradzwa nekuti Jehovha anoyeuka mabasa ekubatsira vamwe atakamboita. Zviri pachena kuti tiri kutobatsirwa chaizvo nekutonga kwakarurama kunoitwa naJehovha. Rudo rwake, simba, neuchenjeri. Uye mune ramangwana, ticharamba tichibatsirwa nezvinhu izvi zvina zvinonyanya kuoneka paunhu wake. Ndima 12, mubvunzo. Tinofanira kuyeukei nezvekunzwisisa kwatinoita unhu waJehovha? Asi tinofanira kuyeuka kuti zvatinokwanisa kunzwisisa isu vanhu nezveunhu waJehovha zvinongova mupendero wenzira dzake. Jobo 26 verse 14. Hatikwanisi kunzwisisa wemasimba ose, nekuti ukuru hwake haugoni kuongororwa. Jobo 37 verse 23. Psalm 145 verse 3. Saka tinoziva kuti hatigoni kungogumira pakuti Jehovha ane rudo, uchenjeri, simba, anotonga zvakarurama nezvimwe zvakadaro tichiita zvekuverenga. Varoma 11 verse 33 ne 34 inoti, chokwadi pfuma yaMwari neuchenjeri hwake neruzivo zvakadzama. Chokwadi, mitongo yake haigoni kuongororwa uye nzira dzake hadzigoni kunzwisiswa. Nekuti ndiana angasvika pakuziva pfungwa dzaJehovha kana kuti ndiana anomupa mazano? Tingatoti chiratidzo chaEzekieri pachacho chinotoratidza izvozvo. Chikamu chipi chechiratidzo ichi chinobudisa chokwadi ichocho chinokosha? Zviso zvina, mapapiro mana, mativi mana. Ndima 13 ne 14 mubvunzo. Zviso zvina zvemakerubhi zvinomirirei uye nei tichidaro? Muchiratidzo, Ezekieri akaona kuti rimwe nerimwe remakerubhi acho rakanga riine zviso zvina, kwete chiso chimwe chete. Izvi zvinoratidzei? Yeuka kuti mushoko raMwari, zvinhu pazvinowanzotaurwa zviri zvina zvinenge zvichimiririra kukwana kwechinhu kana kuti chinhu chinobatanidza zvinhu zvese. Muchiratidzo ichi, Ezekieri akatotaura mashoko ekuti mana kana kuti zvina kanosvika ka11. Saka tingati chii nezvezviso izvi zvina? Sezvo makerubhi mana achimirira zvimwe zvisikwa zvese zvemweya zvakatendeka, zviso zvina zvemakerubhi zviri zvese pamwe chete hazvingomiriri rudo rwaJehovha, uchenjeri hwake, simba rake uye kutonga zvakarurama kwaanoita, asi zvinomirira zvese zvaari. Mashoko emuzasi anoti, kwemakore, mabhuku edu akatsanangura maitiro aJehovha anenge 50. Ona bhuku rinobatsira pakutsvakurudza pakanzi Jehovha, pamusoro wakanzi unhu waJehovha. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Kuti uone kuti nei tichiti zviso zvina zvemakerubhi hazvingomiriri rudo, simba, uchenjeri uye kutonga zvakarurama chete, funga nezvezvinoitika kumavhiri mana akaonekwa muchiratidzo ichi. Vhiri rimwe nerimwe rakakura zvinoshamisa, asi patinoatarisa ese ari mana, pfungwa dzedu hadziende pavhiri rimwe nerimwe Asi dzinoenda pabasa rinokosha raari kuita, ese arimana pangoro yacho. Saka patinotarisawo zviso zvacho zvina zviri pamwe chete. Hazvingomiriri rudo rwaJehovha, uchenjeri hwake, simba rake, uye kutonga zvakarurama kwaanoita chete, asi zvese zvaari. Jehovha ari pedyo nevashumiri vake vakavimbika. Ndima 15, mubvunzo. Ichokwadi chipi chinokurudzira chakadzidzwa naEzekieri muchiratidzo chekutanga chaakapiwa? Chiratidzo ichi chekutanga chakadzidzisa Ezekieri imwe pfungwa inokosha, uye inokurudzira nezveushamwari hwake naJehovha. Ipfungwa ipi iyoyo? Tinoona pfungwa iyi mumashoko ekutanga ebhuku rakanyorwa nemuprofita uyu. Pashure pekutaura kuti akanga ari munyika yevakadheya, Ezekieri akataura zvakaitika kwaari achiti, ruoko rwaJehovha rwakauya paari ari ikoko. Ezekieri 1, verse 3. Cherechedza kuti Ezekieri akati akapiwa chiratidzo chacho, ari ikoko kuBhabhironi, kwete kuJerusarema. Mashoko emuzasi anoti, mumwe muongorori weBhaibheri akati shoko rimwe chete iri rekuti ikoko rinoratidza kushamisika kwaakaita panguva iyoyo, uye hapana rimwe shoko riri nani kupfuura raakashandisa. Mwari ari ikoko kuBhabhironi. Zvakamunyaradza zvikuru. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Izvi zvaimuratidzei? Zvaimuratidza kuti kunyange zvazvo aiva nhapwawo zvayo, uye aparadzaniswa neJerusarema netemberi yaro, akanga asina kuparadzaniswa naJehovha, uye akanga achiri kukwanisa kumunamata. Kuzviratidza kwakaita Jehovha kuna Ezekieri ari muBhabhironi kwairatidza kuti kunamata Mwari zvakachena hakunei nekuti aiva kunzvimbo ipi kana kuti aionekwa sei nevanhu, asi chaikosha mwoyo wake uye chido chake chekushumira Jehovha. Ndima 16, mubvunzo A. Ipfungwa ipi inonyaradza yatinowana muchiratidzo chaEzekieri? Mubvunzo B. Chii chinoita kuti ushumire Jehovha nemwoyo wako wese? Nei zvakadzidzwa naEzekieri zvichitinyaradzawo zvikuru mazuva ano? Zvinotipa chivimbo chekuti Jehovha anoramba ari pedyo nesu patinomushumira nemwoyo wese, pasinei nekuti tinogara kupi, tiri kunetseka zvakadini, kana kuti zvinhu zvakatimirira sei muupenyu. Sezvo achiratidza mushumiri wake mumwe nemumwe rudo rusingachinji, Jehovha hambosiyi vanhu vake. Saka, hapana kwatingaenda kana chingaitika kwatiri zvekuti Jehovha angatadza kutiratidza rudo rwake rusingachinji. Uyewo, chiratidzo ichi chinoshamisa cheutsvene waJehovha nesimba rake guru, chinotiyeuchidza kuti Jehovha akakodzera kuti timunamate. Tinotenda chaizvo kuti Jehovha akashandisa zviratidzo zvakadaro kuti atibatsire kunzwisisa chimwe chokwadi nezvake uye nezveunhu hwake. Kuwedzera kunzwisisa unhu waJehovha kunotiswededza pedyo naye, uye kunotiita kuti timurumbidze, timushumire nemwoyo wedu wese uye nesimba redu rese. Ndima 17, mubvunzo. Mibvunzo ipi yatichakurukura muzvitsauko zvinotevera? Asi zvinosuwisa kuti mumazuva aEzekieri, kunamata kwakachena kwakanga kwasvibiswa. Kwakasvibiswa sei? Jehovha akaita sei nazvo? Uye mazuva ano pane zvatinodzidza here pane zvakaitika panguva iyoyo? Mibvunzo iyi ichakurukurwa muzvitsauko zvinotevera. Wadzidzei nezvekunamata kwakachena? 1. Nei tingati chiso chemunhu, cheshumba, chemukono wemombe, uye chegondo zvinonyanya kuratidza ukuru waJehovha uye simba rake. 2. Kuratidza kunoita Jehovha rudo rwake, simba rake, uchenjeri hwake, uye kutonga kwaanoita zvakarurama kuri kukubatsira sei. 3. Nei tingati zviso zvina zvemakerubhi zvese zviri pamwe chete zvinomirira unhu waJehovha kana kuti zvese zvaari. 4. Chiratidzo ichi chaEzekieri chinokupa sei chivimbo chekuti hapana chingatadzisa Jehovha kukuratidza rudo?